Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, May 6th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the opening of schools in Zimbabwe for the second term tomorrow.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930, 6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandevele.com.
For those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are discussing the new school term and school children's Vuzu parties.
Some parents say they are struggling to send children to school due to the current harsh economic situation in Zimbabwe. Most schools have increased tuition, resulting in some parents failing to raise more than 1,000 real-time gross settlement dollars or RTGS for boarding fees.
At some boarding schools, parents are expected to fork out money for additional items like sugar, rice, cooking oil, margarine, bond paper, and salt, just to mention a few.
While parents are finding it difficult to send children to school, some kids have been arrested in Bulawayo for attending steamy parties in which they drink beer, take dangerous substances, and engage in sexual activities aided by some traditional aphrodisiacs known as Vuka Vuka.
If you wish to join the show right now, please phone us on this number 001-202-619-2077. Yebo, chonga kunjani foit?
Ngiyaphila bakuthi.
Hayi ngiyaphila manje nabantwa.
Abantwana bayaphila but
ekhaya.
Ama pockets.
Akulapha
kula ekhaya. Bayadinga mkati mehomwe mangu.
Yeah. Akuna chini.
Akuna vana vanenge vayongotora imomo.
Kunjalo foit.
Mari, school fees.
Kunjalo school fees sibili. Kwanza yakhlupa kuzi ndawu sibili kukhuphulwe ngemali emangalisayo.
I know.
Abanye ama boarding schools okumele babhadale 1080.
Double.
Tapu imali kati bebhadala kuzokuya ke nxa sukhangele kulokunye futhi okufunakala esikolo khona ngale okunjengabo chukela irice, you know, isawudo
ndizozo
and konoko kuhamba ngama kgs angani maningi bishana
and ne type irice vakunyorera kuti mahatima vanoda jasmine ne teenage yeah.
So kungani kunjalo mfowethu
so
kuzokuya ne bisto isoup vaifona
bisto isoup ndaishiya kuti chii
yeah bisto I think ngama cubes lana
okay
afaka isicheveni
yeah kutira kuti soup
so when you are with bisto yakho lomunye abuye lokwakho ngale
afaka
isicheveni
but dambudziko ndere kuti zvinochengeteka sei zvaunganidzwa zvese pachikoro pane paine vana 400 we are talking of 400 school children they bring all those items and then they are supposed to be kept in the office or somewhere they will be pilfered to give side
obviously yeah so you know some people may be eating from that dish as well.
I know.
Yes, so if you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077.
Kujaluka futhi. And right, Gibson. Wongo wadio nasi tiri kutarisa kufurwa kwe shikoro mangwana. Dambudziko hombe, ratiri kunzwa kwa bereki. Ndire kukwizwa kwe mari, zinoripirwa, zeshikoro. Vazhinji, vari kuchema kuti zvikuru muzvikoro zvema boarding. Zvakawedzerwa mari. Zvimwe zvikoro, tomboti vanga vachibhadhara kana kuti $950 per term. Wakazungwana tsamba ichiuya ichitawedzera pamusoro peiyo taisa imwe $130 maRTGS atiri kutaura iwayo vaisa pamusoro vobva vapiwa futi imwe list yekunzi toda kuti mwana ega ega auya aine sugar maKG4 marice 2 kg nechi sauti majarini nezvimwe zvinodiwa naGibbs zvinonzi bisto zvese zvinenge zviri hanzi bisto kana bristo
bisto
hanzi nei zvichidiwa ipapo isupu idzoti saka ndo zviri kuchemwa nevabereki vakawanda kuti nguva zhinji vangu vachigadzirira kutsvaga mari dzeschool fees pamusoro peschool fees yawedzerwa pamusoro pekuwedzerwa kweschool fees vakunzi vauye zvakare vana vaine chikafu chiri kutaurwa ichocho ndo nyaya dzati kuti kuri kure nekuti vakawanda vari kuti mihoro haina kwairi kuenda salaries are not being increased saka vari kuramba vari pavari muna 2000 chakuti asi school fees dzapamberi nemakore maviri matatu so tibatei pindai mchirongwa tokufonera itumira inamba zini tokufonera sato tineta mazua yese tokurukura gives
apart from pisto there is cooking oil
yes
margarine sun gem and bond paper
So bond paper.
Yeah, bond so.
I don't know.
Which,
yes.
Bond,
and I think room where bond paper is about 500 ma paper.
Ma paper. Yes.
Yeah. 500 ma paper. So do you expect to know in one term you or she can print ma paper?
Maybe exams and other things. You know. Maybe.
We don't know.
Yeah.
So you have to tell your kid kuti werenga itama homework
and then
so that you get this bond paper. Fakaoma.
Yeah, it's hard.
Kunzima.
Yeah, I'm told that we've got our first guest and that is Mr. Sifiso Ndlovu, the Zimta Chief Executive Officer. Mr. Ndlovu, good evening and welcome to the program.
Good evening today and thank you and good evening to all listeners.
Thank you so much, Mr. Ndlovu. So the schools are opening, the teachers are ready and everything is okay, right?
When you say everything is okay, the assumption is that there are no challenges. But what we are going into now, we are finding that the first and foremost, the children who are going back to school today had transport hassles. The transport hassles that they experienced as a result of lack of fuel. The school buses that are supposed to take the children back to school could not get fuel on time. So this obviously was going to pose a bit of difficulty and danger to the lives of children because they're going to get even buses that are using very different types of fuel and in some cases in bad state of repair.
Mm-hmm.
That is the first challenge that we have seen. And obviously the next challenge is that the prices of basic commodities have risen. And like you are saying already in certain schools, you are expecting children to come to school so that when they come to school, they will have something to eat. Where will the school authorities get the food when the food has increased and if there are no fees that are paid on time, and not only paid on time, but paid in sufficient quantities in terms of the amount. Mm-hmm. And so we are saying to ourselves now, this necessitated the rise in some school fees. Although in some cases, the authorities were still yet to give a go-ahead or a nod as to how to get those fees increased. So without that kind of assessment, we may want to believe that the school authorities are being careless, they are reckless, and yet they are concerned about the lives of students who have been thrown
onto their hands.
Aiwa tino imba watereri wapenyu. Vamasara ure, mangwana zvikoro zviri kuvhurwa. Zviri zvamungati taurirawo sesangano revarairidzi pamusoro pegadziriro dzevarairidzi. Tinozvo zvakare kuti muri varairidzi panguva imwe chete muri vabereki. Zvakamira sei?
Education sector yemuZimbabwe semamwe mapublic sector iri kusasa from neglect. Yekuti vanotungamirira nyika vasina vana vavo vanodzidza muzvikoro medu, vasina vana vavo vanorapwa muzvipatara zvemuno, havachisina hanya nayo. Pakutaura kwatiri kuita kudai, vana vazhinji vari kuda kundikana kudzokera nenyaya yekuti vabereki vavo havasati vaisa mari yekuti vakwanise kuvabhadharira mari yezvikoro. Pakutaura kwatiri kuita kudai, vabereki vazhinji havana mari yezvikwatiro zvinoshandiswa nemwana kana kuti aenda kuchikoro. Kuvarairidzi vari kutoshaya mari dzemabhazi. Vafunguri ndavatambira nhari dzakawanda kune maticha ari kushaya mari dzekudzokera kumahofisini avo. Vaakutoenda kunotsvaga zvibatso zvekuti vakwanise kudzokera kumabasa. Tiri parumanhare womuzonde panguva ino varairidzi havasi kukwanisa kana kuendesa vana vavo ivo kuchikoro kuti vava vabhadharire maschool fees, kutenga chikafu, kutenga mbatya. Tasvika panguva yakaoma yekuti education yedu yaparara. Taisarisa mangwana handione zvikoro zvikwanisa kuti zvidzidzise vana zvine tsarukano.
Saka nechidimu tingati here muri kutaura imi kuti vashoma vachanga vachikwanisa kuenda kumabasa varairidzi ivavo vanenge vasiri kunodzidzisa
chiro vane chido chakakurisa chekudzidzisa vanenge vasingatokwanisa kudzidzisa muzvikoro zvizhinji nekuti hamuna zvikwanisiro zvekuti vadzidzise isu varairidzi hatikurudzirane sevarombo kuti tiregere kudzidzisa vana nekuti vana vevarombo sesu tikarega kudzidzisa vana vevarombo ava tauraya vamwe vedu vana vedu vari pasteji imwe chete neyo asi hatichisina pekutangira hapachisina pekubata nabati haya yatovepo yayo kutoti varombo vese tibatane kubva kuvabereki vari kutumira vana vavo vadzidzisi nevana vachobva chezvavo tokumbira hurumende yedu kuti dai yachinja panyaya yemaosteriti mejures yekufriza masalaries evanhu dai yachinja panyaya yekuti inocelebrata kuti tiri 100 million surplus budget every month yatora mari iyo yaita kupublic service saka zvatiri kutaura tikuti vadzidzisi kana vachiti vakwanisa kuvadzidzisa asi izvozvo vese mamembers edu vati havatokwanisa kudzidzisa nenzira dzakasiyana saka munyaya yekuripoje hakuna chichaitwa kuzvikoro kusvika kotoro yapera basa hombe ritoripo izvozvo nderekubatanira kwevarombo kuti vakumbire kuvatungamiriri venyika ino kuti vatore mari yekuwanikwa additional revenue yatikunzwa vachiselebrata kuti yakawanda kwazvo vaise munyaya yekusimudzira mapublic service edu hamusanatira education neyoyo.
Thank you so much. Vamasarauri maita basa ramba yai muri parunhare. Gibbs is the president of ATUZ. He's saying the education sector is neglected. Many children are failing to attend to school because their parents are failing to raise money. And also teachers can't attend to work because they don't have bus fare. And they're also failing to raise school fees for their own children. And he appeals to the government to fund the Public Service Commission.
That's a tough one. So, starting with Umlali Lapake Chonga, Colin, what's the name? Colin, what's your name?
Ngiyaphila ninjandanga.
Siyaphila kakhulu. Akusitshela ukuthi kwini elibhekane lakho khona ngapho lapha elikhona. Sinxa sikhuluma ngento sesikolo lesi.
Na ngise plan tree baba hey akunzima. Kunzima kakhulu isikolo nxa zivulwa so abadala babe khale abantwana bebuye esikolo. Kodwa ke ha lo mumi osikiwe manje awuvumeli ukuthi umntana angabuye esikolo. Ngoba kokuqala phela into efunakalayo esikolweni kufunakala into enjengemali. Imali zakhona kaziko i-school fees zona lezo bazidimanda there and there esikolo bathi kona bathembisa abantwana ukuthi nxa kengela school fees bengabuya esikolweni so singazi ukuthi ama-teacher akhona azabe khona yini esikolweni sakhona uyakwanisa ukubhadalela amahara like last term abantwana babhadale i-school fees bangafuni so yezinto ezenza ukuthi abantu kwesinye isikhathi bethi kabala mali kwesinye isikhathi imali belazo besesaba konjani ukuthi babhadalela amahara futhi ngoba into zaona kaziqondakali azikabi sitebhu sikuthi singathi abantwana bayafunda sikile esikolweni akula nto i-right ezimbabwe kanti yenkosi ngendlela akukhweza ngayo izinto ukhweza izinto lokhana ukuthi kacabangeli ukuthi kulabanye abantu abavele besehluleka khona ukuthenga lo mibhuku kabacabangeli bona bo bantu uyaphonga ukukhweza nje kuphela ngoba uprize asiwazala sezikolweni phandle kwezima mdala lapha akuzitolantira
ama-exercise books vele imalini
ama-exercise books yintengisizwa phandle lapho abantshela ukuthi kwezindawo ngama-$2 kwezindawo ngama-$50 something bona lapho but aseshota futhi okutholakala kwakhona so kunzima kakhulu vele abantu bahamba nzima badonsa nzima umuntu esiwa khona ukuthengela umntwana izinto ipreparesini engakabi le fees so ukuthi ifees yakhona leyo njeba bathi ifees phambili umntwana emuva singazi ukuthi bazayiphatha beyithini kona
ifees bathi malini khona ngapha
ifees nxa ngisizwa kwesinye isikolo esilapha e-Lumpy Town besiyi-$30 bathi isikhwele nge-65 so uthi ukuthi thathe 65 kilometers ukhweza phezu ka-30 ingazi ukuthi abi imali ezagwaniswa ngabantu yini
le kwini ngama-RTJs kumbe ngama-dollar kwini ba
ngama wena la mara TGS abo.
Aha, ngama le day school,
eh? Eh, ngama day school la
uMthambo.
Aha, Morgan.
So, so ngama prizes ukuthi isikhathi sonke bebe bhadala ama $30. So nxa sokuthi sezwe $30 befaka another 65. Yabantu imali yakho nxa isilandwe $95 zomphana imali vele iningi kakhulu.
Ha, kunzima police yakwenzani?
Ah, lapha sokufuna imithandazo mdala ngoba hayi iqinisweni sizila kulanti right isiyo. UNkulunkulu yoseza ngendelela kuphela. Especially abantwana sebefela nje izinto ezingenani labo ngoba abantwana ibikusasa lifikhangele. Yibo abakhokheli bakusasa but ngendlela abahlukunyezwa ngakhona sebehlukunyezwa nxa kunje. Abantwana basa ilingelo labantwana kalisakhangelwa kahle. Ngoba umntwana kumelanga asasi thina sisakhula mdala ubhadala ischool fees after 3 years. Ubhadala idola after 3 years. Ubungahlukunyezwa indlela le abantwana bethu sebehlukunyezwa ngakhona. Sekuyi-child abuse isinto esenzakala ugovernment esihlukumezela abantwana sikhanye. Umntwana kumelanga acabange kakhulu. Nxa izikolo zivulwa kumele ajabule elitiye esikolo nothi ukuthi nxa izikolo zivulwa ucabanga phela kulezi ntandane la abakhangeli kulezi ntandane.
Yeah.
Le ntandane eziningi kakhulu kuyabanye abantu abavele besehluleka umuntu ephile abakukhangeli kunje khona lokhu. Izandla kazilingani. Uyabona? So uhulumende utebe khayelele labona abantu labantu bakhase abasebenza kuya abantu bakahulumende abaholi futhi imali zabo kona zona lezi ezizizwa. So bathi siyenze njani? Kuyabe kuyabo vele kungapha ungaholi ngapha kuthi ukhwele ngapha yonke into ikhwele yabona ukuthi ezindlela yokuhlukunyezwa.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke Collins, sibonge kakhulu khona ngapha ePlumtree. Ungabonga khona omadlambuzi kumbe ngapha?
Mina ngisePlumtree Town, ngibele ekhambo yakwezinyama la kovaka.
Hayi, sibonge kakhulu baba.
Kubonga mina baba.
Yeah, that is Mr. Colin. You know, Colin is calling from Plumtree. His surname is Ndlovu. So he's saying that there are a lot of issues that are taking place right now. Parents don't have money, literally, because most of them are not working. And he says if you don't pay school fees, you don't take kids to school because they won't be admitted. So he says the other thing that is troubling is that in some cases teachers are not there at all. So they could be there, you know, just walking around, but not going, not teaching. So he says that's a very big problem. And in terms of exercise books, he says they're now expensive, you know.
$2.
And that's a lot of money to him. And he says in terms of also, you know, the day scholars, the fees has increased from $30 to $95. So it increased by $65. So he is really saying that people must pray.
I know.
Them. Yeah, yeah.
That's sad. To say I end up on Van Love, there's a Mwanonzi Mukoma, Courtney Mpemi, varikutaura panapa vachiti manzi mukaona muzera unenge wakamira pamarobots kuno kuSouth Africa wemaZimbabweans uchitsvaga mabasa unonzwa tsitsi vana ivavo vangadai vari kuzvikoro dai Mwari aipindirawo munyika yeZimbabwe zvimwe chete nezvekutaurwa namukoma Colin kuti dai Mwari vapindira ndozvekutaurwa namukoma Courtney Mpemi zvinhu zvinonzwisa tsitsi zviri kuitwa nevana vari muSouth Africa maybe tomboita tinzwe kuna Vasifiso Ndlovu Mr. Ndlovu. Yes, can you hear me? Yes. Maybe you can just give us your organization's position. Some organizations are saying that their members will go back to school but will not be working. They will go back to their respective schools but will not be working. Some are saying they are not going back because they don't have bus fare. What's your members' position?
At the present moment, I must assure the Zimbabwean population that our teachers, despite that they are in poverty, they are experiencing these challenges of financial resources, including their own children are suffering as well. But their love and commitment to education and learning of our children is unsurpassable. So we have got dedicated teachers who have gone back to work, and they are working very hard to deliver lessons. And they have been doing this for so many years. That is one thing that we can give them credit to. And we have not, therefore, at the present moment, as educators, declared an industrial action, which industrial action is likely to jeopardize. jeopardize the education of the children. So we are not punishing children when we engage in lethal action. When we decide to engage in lethal action, we will be fighting the system and we will be fighting the authorities. And our message will be directed to that. That is why we give warnings and determine the kind of action that is effective and short and less damaging. It would be a crisis of justice if we are going to go into the classrooms and punish children by looking at them and sitting down. Then that, to me, will not be the best way of engaging the authorities, because we will be punishing children. So let us encourage each other, and despite difficulties, to continue to soldier on and help the Zimbabwean population. And this is what the Zimbabwe Child Association has been doing. We educate the nation. And most importantly, we continue to create dialogue. This dialogue should result in the authorities understanding the challenges.
Mm.
Our dialoguing machinery has always been in place and has been continuously engaging the authorities on this problem.
Thank you.
And right
thank
now, we've done so.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Ndlovu. Please do stay on the line. Tineva Tereri, tinamukoma Edmo Chishiri. Ewa tanga kupinda tomu zauna mukoma Chishiri. Magadi?
Dino farangu, magadi iwe.
Chaka simba baba, maga simba onda gona ere zita iro.
Ndiro chairo chairo.
Ndori ripachi tupache simbiji eji.
Ndori ripachi tupache iro Edmo Chishiri kusaka kuno masinko.
Saka rino
nori. Chaizo, chaizo.
Aiwa, jizo, kumboreru kuti namu isa nenyo tire mera, unu mbose kwa upano nepapo. Tirukurukura nenyaye.
Ndo chaizo.
Tirukurukura nenyaye, nambu zikurukuta sane wara iriziva, vana wechukuro, vabereki. Kuti tizgo kwa mwiri tipe uo pungwa zenyu.
Zopa li kungo tiazo ndizia zinoredu wakuti mwana wacha kudumbu maigo wacha kumusana zinu usha watuchabekira umwe ndio upi nicho padi kuti wara hizi zukuru fe kumaro wakunu kwedi kutiri kunu kubari paka woma hozi singa ziri asimuchi tari raisi wabiri kikuti chiwane zopa li zakati wame rafuti zinga ziri asi zote zopa li kiri kungo wana kuti urumende hili yate vira urombo do ya wakutisa pa mutaka oma zina mbobjiri
urumende ya kuisa ipaka oma ni mto upi
ndiyo itio tiarifita kutino fana kugadisa zunu zakafana na nizwe mapura izi zati womera maria chukinda kuchikoro haicha wanikukuti wanawande kuchikoro mazikoma avo alikungotiza chivambu kakinda joni vamwe walikufira mwizira vamwe walikufira ikoko iri nhamo iri kutiziwa muno saka dei zvabvira kuti zvinocheniwa navamwe kuti dei vanhu vagara pasi zvematongerwe enyika ivavava vakataurirana ndinoona ndopangamuka zvingabetsera asi umbimbi ndoga wehurumende yedu ndo saka tichichema nayo zvokwadi rwativuraisa
mune vana vari kuchikoro here
mukati kudii
mune vana vari kuchikoro here tinzwe kuti mari dzakakwirawo zvakadii
kudani tuwekundira wakuni tamani ntunungu wa mchidrega
dine urombo ndahanchi funza kuti munewa na waru kuchikoro here mutizgo kuti muruku badara mari ma school fees
ya ndawa kukuwaezwa kanaka ndine mwana umwe ari kuchikoro umu wakati ungeenda joni mkusha kwa kwayo mari uri kuchikoro wacho atise hili kuchikoro zia zine dura dura asi tino badara ma $75 pa timu asi haisi nyore kuiwana kana wari kureserva umwe wangu
I know
zvimabasa zvatanga tichiita ita zvokuvaka vaka hazvina unovakira gobhadhara pamwe kutongopuwa mapfunde rukweza zvino ungabhadhara nazvo kuchikoro
aiwa panonetsa
vana ivavo vanenge vachida kudya vanoda mayunifomu zvinhu zvose zvinongodhura zvokwadi hurumende yavakomana ava yatisa pakaoma
aiwa tinotenda zvikuru nekupinda kwamaita muchirongwa baba tinoimba kuti minamato iri kunzwikwa kutaura kwamatoita ikoko kukuru
ndatenda zvikuru kupindawo pachirongwa nhasi
tinotenda nesuwo baba.
Okay.
Thank you. Gifts, that was Mr. Edmo Chishiri from Zaka. Zaka, they say, Zaka no pisa. I don't know what he said, Zaka no pisa. I don't know what he said, whether it's the Sadza or the Sun, but they say Zakari no pizza.
Interesting.
Yeah, so he's saying both teachers and parents are struggling in his area, and he's appealing to the government to fix the problems, especially the price rises.
Mm-hmm.
He says prices are being hiked, almost everything is rising, and you know. Then he says that there is also a need for national dialogue. Those parties should put their egos or political positions aside and look for a common position, which is a national dialogue.
Yes, that's what Umlaleli Baba Chonga is. Lobabu Dube, what's the point? Yeah, Dube Utau Kuruma is Shona.
Yes, who gives Dube a Kuruma?
Who gives Dube Junior?
Eh, Dube Magadi. Magadi. Dube Murufu and Murugupi.
Dube and Rumu, South Africa.
South Africa, nare nyiringa iri kuti donei.
Ndofunga ine asendiri kumadwai.
Eh, muri nzvimbo ipi ku South Africa?
Riku kenge kumunatwe.
Northwest. Vazhinji vari mudiaspora kusanganisira oneni, tisu tinenge tikutomboti pano nepapo tichibatsirawo tichikanda masenzi maviri matatu kuti zvinhu zvireruke kumusha. Zvizvi zvamungataurawo imi mune vamuri kubatsira here?
Kukwari zino andanga misina kubwa andaka batira asi vikiru mwote era na kati kendrika mwote batira wariko kumusha wariko tamboji
Right, shiri pae funga zenyino kuti ndaanda kukandre mbunzo msati mataura taura iti uwe shamuru kuda utaura
Matuwa mbunzo wenye uwe zbana mbunzo wenye uwe zbana mbunzo matuwa mbunzo wenye uwe matiko di zogorra jaya zogar
Anda hani shitaura kuti chitaura yo zamuno doa kutawara bamsoro penye ya itiru kurukurai
Kwenye amuru mkurukura ameza yo kubatira wa nuku zimbago Ndiyo bisa kuwase kena kubatira wa zimbago Asina mzigore ndo manendere kuti kuna kuna damu zigore zano pio unokwanisa kubatira vari kumusha isiri kubatira havo amani shamwari zviri kutambura asi mukubatsirawo muzvinhu zvacho zviri kusvika mumaoko evakaipa handi maona mani ngozi pamazuva mwedzi yapfuura kakasaitioni kudai yakanga yaitika pakabatira asi zvinhu zvacho zvino zvakagonganza hakuna kusvika nekuda kwekuti takaitika inonzi mvongamuka hamene nechitiva mvongamupopoto here mayutes anovachitora zvinhu zvatiri kupinyira amanesamwari dzedu
nhasi nyaya hombe yatati tinangana naye ndeyenyaya dzekukwira kwemaschool fees saka ndaanichifunga kuti muri kuti ini ndiri kusouth africa ndine vana 5 vandiri kutobatsirawo kubhadharira school fees
aiwa ndine hanzvadzi dzangu nevanin'ina vari ko kumusha vari kuenda kuchikora ndobatsira kanyaya yekukwira kwemitongo yechikoro yasiraba kundibata nekuti munoona dambudziko riripo nderekuti kutumira kumusha mari kutinesei handi maona
Thank you so much, Baba. Regai tinzwe kuna mukoma Odysseus hove vambo tora nguva vakabata zvakare parunare. Mukoma hove makadi. Hello, va hove muchiri parunare here?
Kanga kuri muzindevere. Baba hove uja.
Maybe.
Nomzala Odysseus hove ukore tumwane. Hei wazano auditions taking your phone lap.
Ndofunga phone yawe yadona. Tumbonzwa kubva kuna vamasaraure ndofunga.
Yeah, yes. So let's get back to Mr. Masaraure. So Mr. Masaraure, are you still on the line?
Yes, sir, I'm still here.
Now we've got a parent who is in Plumtree who are saying that, you know, sometimes it's hard to pay fees because of uncertainty over teachers, you know. You are saying that some teachers never attend to their lessons, so it's difficult to pay under those circumstances. Is that the case?
Okay, yeah, if that's it, in some circumstances that might be true, but I think we have to agree as a nation that the teachers, just like any other worker, they live by sharing their labor. It is the only commodity that they have. They live on sharing their labor. The health care of their kids is dependent on their labor. The education for their kids, the shelter, the food, you can name it. It is all supposed to be funded by the sweat of their labor. So if their labor is not being being paid as expected, like the employer is not paying them as expected, you don't expect them to fully commit themselves. We don't encourage teachers not to deliver, but we actually encourage the government to pay them a living wage so that they can fully discharge their duties. You will recall that on the 15th of April, we did write a letter to the government through the Ministry of Finance, the Public Service Commission, where we were reminding them that the salary that we are in has still been eroded by the ever-increasing price of basic goods and such. But they didn't respond up to now. You will remember that sometime in December last year, we were walking all the way from Dar es Salaam during the holidays because we don't want to disrupt the smooth learning in the classroom. But here we have a government which is not prepared to provide social services. We have a government which has abdicated from responsibility. And the nation now expects an individual teacher to show that the responsibility of education is the nation. It is not the responsibility of the individual teacher, but the responsibility of the government to provide education, the responsibility of the government to provide health care. How do they provide for that? They have to pay the teacher. So, at the end of the day, we don't want to blame the teacher who is already overburdened by working and supplementing an unpaying employer. We will simply encourage them to decide their duties, but we can't do more than that. But the person who is supporting is our government. And the government must simply play for. You realize that for us as a union, we have said teachers are going back to work, but they are not going to be undertaking any duties. It is clear that these teachers are living under very difficult conditions.
Yeah, thank you so much. We need. Yes. We'll cut it short there, but we'll come back to you. So I think you can hear him what he's saying, Chonga.
Yes. Yes, tinawa Mananda Barunare. Mr. Mananda Magadi. Aiwa, tinotenda zvikuru kuti mapinda muchirongwa todaira kuti vateereri vapenyu. Ndikanzwa Mananda, ndinofara kwazvo kuvatambira nekuti vaMananda vanodai vari mutambi webhora, vanotamba nemakumbo ese. Ndizvo here vaMananda? Yes. Vanhu vayakuluma, he speaks, vachitaura.
Tadaro vakomana, mutadaro. Ndanga ndichinhaka hangu handina chishevero chakawanda kuda mutaura zvakawanda. Chishevero changu chingori pakutipa. Ine chinoita vabati vadari iye nevabati vepamhepa apa. Ndanga ndichikumbira kuti ine chinoita whenever pane madhibhesi pamalivetoks akafanana naaya. Ari kuti pawanikwe one anobva kuhurumende anga achibidzira vanhu kuti maprograms asvitsa kuti hurumende isvike pakadai chii sei masvika kuti zvinhu zvimiri pazvakamira ipapapa nekuti mukatsvaga vanongoita analyse pasina hurumende at the end of the day tinodzoka futi kugovernment nekuti government ndiyo kwatichazongochema saka hatinoita tinenge chipibeti ngatiwane mukana unoita kuti munhu anobva kuhurumende ange aripo ungava kudhipatimendi ripi kana chero ramenge mangobata musi woyo rinenge chipibeki hatina kufadza vanhu ngakuuye munhu and izvi ndinozvitaurawo kuti nyange nevo vari muhurumende kana vakateerera paruzivo ngavasarega kudavira mafoni because it's a pity that at the end of the day people end up discussing something that is very painful and with no clear answer that is coming from the government.
Ndofunga on that vaMananda ndisakukata hangu but ndaida kuti on that maybe vatiinavo vangatibatsira kupindura nyaya nokuti ava vashandi vehurumende haasi masangano akazvimirira ari kunze tine varayiridzi vatiinavo muchirongwa chedu hatina hedu kukwanisa kubata minister kana permanent secretary asi tine vashandi vatiinavo vari vabereki ndo nyaya tiri kunyanyotarisa uye hatisi kunyanyotarisa kuti hurumende
ndakunzwa ivajonga kuti varayiridzi vamiinavo ndo vabati vevana
Yes.
But already even a vara is Pachavo Pachosavo. The vara vana vara kuto chema wachitu hongo java jina kumera shakunaka.
Yes.
Saka pamurku ojera pamusoro pomuna agara ane maronda ari kuchema upakati pati. Saka mukaita kuti munhu ere anga achitaura iye agara achitorwadzwa namaronda ainawo anenge achingoona zvakafanana. Saka ndinokurudzira kuti zvinenge zvakanaka kuti permanent secretary kana ivo minister pachavo ngavauye vabude pachena kuti ngei hurumende yasvika pastage yakadaro dini zvino machicha minawo zvakaga makabata vari pano vange vachitaura kuti aiwa zvinai minister. Isu ndisu tine vana ndisu tinogara nevana ndisu tinoona vana imi makagara kumhene kutapa ukoo. Isu tine vana namo yatinosangana nayo muzvikoro iri papuratidza paground ndeyakati 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 ndo chocho chichivirisa kuti ndangoda kukumbira kuti ini chiyo changazviite saizvo
asi ndanchida hangu tinoti nevamwe vateereri vari parunhare ndaida kutaura hangu kuti aiwa ndinotenda henyu nekusimudza kwamaita nyaya asi mukatarisawo kazhinji pano pachirongwa chedu tinoedza kuti tinge tichibhalanza kana tichitarisa nyaya inenge yakanangana nezvikuru rimwe divi but apa tiri kutarisa hedu general kuti zvikoro zviri kuvhurwa mangwana vabereki imimi vamanhanda makagadzirira zvakadii varayiridzi makagadzirira zvakadii vezvikoro vakagadzirira zvakadii tinotenda hedu vamanhanda regai titore mumwe muteereri. Thank you so much. Gibbs,
yes,
you were saying that in future, whenever there is a debate, you should also bring government representatives.
Yeah.
He felt that those who are speaking speaking against the government.
Mm-hmm. So we actually tried to contact
yes.
the government, but we couldn't manage.
Yeah,
so, but thank you for him for having raised that.
Mm-hmm.
So, Dr. Slova, I'll pick one.
Hello? Yes, hello? Yeah, Linjan.
Ee mitara na mukoma kuti na ndikuni.
Oh vampemi.
Ee nakatirewe vamanhanda. Vanhu
vinayi. Vamanhanda vaenda asi kana mira tinovadzosa futi pachirongwa. Ini ndiri mupenyu. Gibbs ndiye ari kuchema hake nekuti atadza kutumira mari yevana vechikoro vari kumusha asi right I managed.
Yeah. Ndiye wenda tokuita nayi yeye kuti zvatoonera nzvimbo. I know.
Saka munoti vana vangaita sei manje?
Mukatidii.
Dati zvinomotire mangwana revana rumira sei?
Apa vatorina kuti inipaizvakuvatorinaanafuta bhozi kana nyikaida kamiri yakadaro hatingatarisira mangwana remunhu wekari zvinogotiri nati bhozi vana vaenda pekundikana ndivaisa chikoro vanoti vadedza kunoeeva magrepsi kekutaunaita se vachizvinedzira mari dzavo dzechikoro kana nyika yazonakawo zvoendawo yezimbabwe unopedzisa fundo dzako bozipenyu vatondiremera ngatimodisida kuti kaanza kangu kari kutati kanza kose teaching kapa mobilization izvozvo nekuti kachitongopedzishwa bozi kanza last fiel kana ndakabudisa mari yakawanda handingagumiri panzira but team four vatoumira vatokuraraarokupinda mubhari zvinekusingiretovazvino.
Ndinombozwa vamupemhi ndingoti dimu nekuti nevamwe vateereri hedu asi ndachida kuti ndikupeiwo rubatsiro kuti mati mamboedza here zvimwe zvana bhimu zvatinombodzwa zviya izvi kuti zvinobatsirawo vanhu vakaita senherero
bhimu yacho haitoshandi haitongoshandi kana kawani like kwatinobva kwachakandobva hapana kana wani tirikushanda handisina kuneko otherwise dai hurumende yezimbabwe yakwanisa kuzira tisirano yezimbabwe kuti
thank you so much. Ndofunga tinemwe muteereri. Maita basa vamupemhi. Ndofunga tinemwe muteereri.
So we've got Mr. Philip Kaule of ZANU-PF. He wants to contribute. Like we invited him to come right now to discuss this issue. Baba Kaule, ungawuchona njani?
Ngichonile kakhulu Kipsi, uchone njani Nkosi?
Sichone kahle sibili. Sizwa kuthiwa ke abantu bathwele nzima ngokuhambisa abantwana esikolo. So kodwa kulabantu lapha ke abantu uhulumende nguye ongazani udonsela abantu phansi ngoba vele umnotho akukhanyi lokuthi uya ngapi so ke akuphendula abantu kona popo bakawula
ya ay abantu ba akuso akuso kuleqiniso ukuthi into zibe ikhulu yelizweni abantu babhekane lobunzima bemali imali kayikho ebantwini kipsi yelizweni lapha njalo izinto zonke intengo yakhona iqansile yakhwela yahlanya yaphezulu khona le ukwenza impilo zabantu zibe nzima kuliqiniso kakhulu lokho engikhangela ukuthi lo nkulumende layo ukhangela uyabona ngoba ngileqiniso ukuthi umthuli wathi yena austerity for prosperity esisho ukuthi hayi kuzamele kusungwisile amabhanti kakhulu kodwa okwakathi ethi sibili ngiyakuzwa ukuthi sibili hayi ngiyakuzwa sibili nami ukuthi sibili abantu bathwele nzima sibili kakhulu ngomumo lo khona kodwa ngile themba lokuthi umqanso lo sizangena emehlweni omunye ozasenza siyehle sigijime siye phansi izinto zibe ngcono ngikhangelele khona ukuthi sikhangelele khona okwesonke ukuthi phambilini kube nobungcono njalo angikhangelelanga ukuthi kube yisikhathi eside abantu bephakathi kodukulu njengalolu
kodwa ke abantu bakhala sili badivela kukhanya ukuthi kungaguquka khonokho kulomunye lapho obhalileyo esithi kumele ukuthi kuguqulwe uhulumende ngoba vele uhulumende uyazidlulekela so ke khonokho ke yikho ngazani abantu bakuhlosile ukuthi khiphani uhulumende ngoba uhulumende sedlulekile so wena ungathi ngakhonokho
mina kangivumelani lako khonokho kodwa ngithi mina okwakathi esinyangeni yalesi kiyo ngiyakhangela nje ukuthi ungabona sisihamba sesiye siye ekupheleni komnyaka kungabala ngale inye inguquko ekhona ebunzimeni lobo esihlangene nawo ngithemba lami ngiyabe sengilahlekelwe leyithemba kodwa kokahle ngile qiniso ukuthi umthuli wathi yena austerity for prosperity esisho ukuthi lo mongameli wathi madoda amabhanti azamele kutshe kunzima lapho esiyakhona la esesikhona lapha kathesi kodwa phambili kuzalunga sikhangelele khonoko umumo sibili unzima sibe kumangalisayo asikubalekeli khonoko njalo siyakuvuma ukuthi abantu baphakathi kobunzima le mali kaziko and ngileqhilisa ukuthi ungakhangela ukuthi imali yakho ukudla sokudula njani yonke into isidula njani abantwana abanye bazagcina sibili beyihlulekile ukuthi babhadalelwe imali zezikolo
kukhanya kulobo zima bamba khonapho ke baba Kaule so he's talking about what Mr. Mthuli Ncube the finance minister said you know about austerity for prosperity that people should tighten their belts for better times ahead so but people are saying no this government has actually failed so he says let's wait a little bit maybe it's too early to say that yes so maybe let's go to Sifiso Ndlovu then we can go to the other person
yeah Ndlovu hello Mr. Ndlovu ndashida kuti ndikande ne rurimi rwesindebele but Gibbs abva handiti nditaure neshona
ndigaititaure
neshona ndibvunze kuti matambudziko ari kusangana nevarayiridzi sevabereki wenguva imwe chete kusangano renyu ndeapa amungataura
okokuqala ababalisi bahlangane bekunzima obukuthi bona ekwempilo zabo abaimali enelisayo ukuthi babuyele njalo emsebenzini babuyela ngokuzinikela nangokubopha kakhulu ukuthi bakwelede lapha labasaya ngokwakuqala lokho sebefikile esikolweni sebehlangana lokunzima bokuthi nanku le-curriculum entsha ifuna phela izinto ezizabancedisa ukuthi bafundise kuhle kakukho teaching and learning materials in schools in short supply and so we find that parents now have to grapple with the new curriculum which is demanding in terms of what equipment we must have in schools to sharpen the minds of our children so this is a challenge that we are facing now as teachers and in particular we have got those teachers who have been affected by for instance in Manicaland the cyclone they still have got to grapple with the picking up their own livelihoods and making sure that they've got enough clothes enough equipment to just put up shelter for themselves in the schools that they are and sufficiently therefore be in the correct frame of mind with that to deliver lessons so they require as much as possible a lot of our social support and not only that but also psychological support
in so that they can pick up the pieces. We are encouraging that. So there are some schools that are ready to open, and those schools that have been ready to open must be supported in that regard. Those are some of the challenges that teachers are facing in the open schools. But like I said before, the other problem that they are facing is that the parents have not had opportunity to pay all their fees in adequate amounts, which makes running of schools even more difficult.
Thank you so much, Kunzima Gibbs.
Kunzima Kulusubili is talking about the lack of money, you know. Teachers ending up borrowing money to go to school, and, you know, it's a sad situation, really. So now let's take this opportunity to discuss another issue that is of interest, you know, to the public. These VUZU parties.
Explain what...
I don't even know what VUZU is.
No, you know.
No, what I know is Vuvuzela.
You were a student.
I suppose we used to visit some schools, but never engage in what these youngsters are actually doing. So now so now the question is, how do they do all this when there are so many things that are affecting parents? So let's pose this question to Mr. Kaule first, and then we'll go to the other guys. So, Baba Kaule, there are these parties, Utuama Vuzu parties, where kids actually engage in sex, you know, some use even aphrodisiacs and all those kind of things. So where are they getting the money from? Because parents are complaining that, you know, they don't have the money. So what's going on here? Baba Kaul.
Really? Gibbs, I can't really tell I'm my brother where the spoiled kids are getting the money that they are spending or all those things.
Mm-hmm.
But really, it's embarrassing to learn that the kids embark on such fake activities, even taking drugs and especially towards opening of schools and when they throw their parties and do all those dirty things.
Mm-hmm.
It's really an embarrassment, really. It's a shame, really. I don't know, really, but you need to do something about
maybe,
that.
Maybe parents are here maybe to blame, you know, as well, because where do you think your kid is at midnight, you know?
Parents are to blame.
Yeah, even in the afternoon, we used to be monitored, some of us, when we were growing up, so as kids. So your kid goes to a Vuzu party and comes home drunk, and you say it's okay. What's going on, Baba Kaule Konam?
You are very right, Gibbs, to say some of the parents are to blame for such a behavior. But at the same time, you must bear in mind that at times, you know, if you are even a pastor, that you can produce a thief, a criminal.
Mm-hmm.
And these are some of the characters, and these are some of the things really that we come across in life that are unavoidable. That, you know, from a Christian family, you get someone, you know, getting involved in those Vuzo parties and things like that.
Mm-hmm.
But it is at the end of the day, it is the parents to blame.
Bamba kwa napa wakaule.
I just think that, you know, sometimes it's not right to blame the parents.
Mm.
Like in this instance, the party was held in the afternoon. You used to leave home, just take your soccer boots, or maybe just change into some sports attire. You leave home, your parents would just assume you are going to play soccer. But on the way, you change. And
now the problem was, when you go back home, and you are smelling beer or you are drunk, you try to chew some newspapers, you know, to throw it.
But how many times? How many times do you face your kid whenever he or she comes back from wherever she is, just to check whether she is
drinking
of any beer or something?
You can tell the behavior.
Nofara mkoma jonga na mkoma jibzi mriseko.
Haya, tuwa penyutu inyaheza tukuta orandizo the mass school fees. Na hiyo yewe chidiki wa rukutika na wawuda uzo kena uchukoro anzo waneka party zino kanganisa zikazita kutuwa mwano fura 130 wa sungwe kuhula wa yoku.
Shinondi kwa zaini mkoma nyae kutuwa gegeuda no tambura ni kutengisa susu za wana zombu zimombe nezirima. Manawe ya aso peza ana kwa menda basari ya apana kana marichocha wanumuka. Ndizvo zvinoneta izvozvo kuti kutambura kwose kuri nema school fees ndokudhura kwazviri kuti apedza mwana iye hapana kwaanoenda nekuti nyika environment yakagadzirwa netimu yezanupf haisi kujitidza chose kuti munhu anoshanda ndizvo zvinondigwadza izvozvo.
Saka ndoingaita here kuti mwana azoti panzvimbo yekuti ndiverenge ndogara ndakatsamira hangu degree rangu ombotamba hake achiita zvemavhuzu pati izvi?
Aizvo hatizvitsigiri hangu goma, asi ndiringoti chinonetsa ndechekuti dei hurumende yacho yairi hurumende inoteerera vanhu manje inotoita standam zveyo haina chainoda kuhwa kuvanhu, inoita sekutoti hai inotongoradza kuti haisi hurumende yakavhotegwa hai maitiro ayo noti ineikakuda kukaurisa vanhu kainoita kuti kana mudzidzisi wacho achitotadza kuenda kuchikoro, saka mofunga kuti anonodzidzisa sei, ashayiwa amboshayiwa mari ozoita maricho kuti adzokere kuchikoro. Saka mofunga kuti chii chinonobuda ikoko, nyange akaenda kubasa kwacho ikoko chii chaanonobudisa iye achingova nestresi yekugoti kumba naka nayo vana vake anotokona endawo kuchikoro. Handimbooni chinobuda apa, dei vanhu vavangobva vasiya zvinhu havazvigoni.
Regai ndingoti kuna vagaule 30 seconds vakupindurei, nekuti pamwe ndingatadza kupindura zvakanaka. Vagaule vaDonald Mamboma vari kusouth Africa vari parunhare vari kuti hurumende ndo iri kukanganisa, is blaming the government panyaya iyoyi yekuoma kwakaita zvinhu, kungava kuzvikoro, kungava kune zviri kuitwa nevana nezvese.
Ipapo ichokwadi kuti the blame goes to the government. Kana zvinhu zvashata kana zvanaka zvinhu zvakadai, hurumende ndiyo mubereki, ndiyo baba namai vemba. Izvozvo hatisi kuzviramba, but isusu tiri kuti hationi kuti iye zvino baba varipo namai varipo vari kutsvaga nzira dzokugadzirisa nyaya yedambudziko riripo munyika. Ranga riripo kana nyengu yaana vana Mugabe. Iye zvino vamunangagwa vawana zvinhu zvasakara, zvinhu zvasakara kuti dhu. Iye zvino vari kunhonga izvozvo kuti vagadzirise kuvaka nokuputsa-putsa kutsigaida nezvinhu nokuvaka kwakasiyana. Iye zvino ngativapei rutsigiro, tivapei nguva yokuti tione kuti tisina mhanyiri kuti vatadza tovapa blame, ngativapei mukana neurutsigiro rokuti vashandire mhuri yeZimbabwe, vanhu vararame, nyika irarame.
Thank you so much, Mr. Gaule. Mkoma Mamboma, tinoimba kuti mapindurwa manzwa zvataurwa navaGaule inhengo yeZANU PF vatinawo pachirongwa.
Ndingandipindure mukoma.
Ngoti di mu 30 seconds nokuti nevamwe vadare varipo tina vandlovu navamasara ure vari parunhare.
Alright mukoma. Iyi nguva inongonzi nguva tiyope nguva ka. Hazvibatsiri nokuti nguva iyi yatorebesa zvokuti atova makore akawanda pachingonzi kubva vamugabe asangonzi nguva. Hapana kana nguva tichamboda. Iyei tichingochembera tiri kumasango tichingonzi nguva yei. Kana vasingagori ngavatobvapo kwiki. Takaona vatangira tangishi hazvina kana mbeta 3 months ngavabve.
Thank you so much.
Maita
basa mukoma mambo matinotenda zvikuru. Thank you so much Gibbs.
Yes, abezo vakuru vakuruma kona pake yavadala. Let's go to Mr. Masara Hore. Are you still there, Mr. Masara Hore?
Yes, I'm here.
I guess you are still young, right? Below the age of 35, 36, right?
Yeah, 35.
So did you ever attend these Vuzu parties?
Yeah, in this part of the country where I come from, there were never such parties. I first heard of them through the media. But I think they really tell a big story of the nature of our society. More issues of morals and social conduct at the level that, there are a lot of issues of people leaving their kids, going to Africa, trying to fend for their kids. Then the kids are alone at home, so you are just spending the money to cater for the basics, but you are not there to monitor them. I think that contributes a lot because you are not there to be monitoring your kids.
Okay.
You also have to fend for their living.
Yeah, thank you so much. Baba, Swiss on Love, look what I'm saying. Love, we are here, Baba.
Yeah,
kono kuke kutu wa mafuzu pati, kufele kuhini kono. Nasikwazi, Baba.
Ngokuyo ubuntu sikwenyana nje osekubunjwa ngabantu ngabatsha kathesi.
kodwa okunye kumele sikunanzelele ukuthi sasizihlele thina abazali ukuba abantwana sibapha imali ukuthi benze ngayo kutho ukuthi lapha ngendlela abantwana laba sebezondla njengoba sithi u-Obed lapho uthi yena abantwana laba abaningi bakhona sebengabantwana abangabazali ngoqobo lwabo bazondla babazali bengekho umzali ebesithi okungangenza ngithi compensate ukungabi khona kwami ukuthi umntanami ngimthabise ngemali abantwana labana besebesenza-ke amaphati abesinjengoma ugift ekhona le e-America abesekuthumeza nje amadola e-America angu-100 ebantwaneni abanjengalaba ukuthi baphume bayethengotukini ukuthi njalo uthinte badlalayo kwana kube kunenganyana sebesenza amaphati yibo labona abantwana abasebezona-ke ngoba sebeziyela emagaa lo umntana ovele ezuza okuncane kalayo nemali ukuthi ayihlephule kodwa kuyani uzuza kube kuningi yosuke ahuge abanye bakhe kube sokusenzakala kokho ungaphila kunanzelela kungaloku kwenzakako kwenzakala ezindlini eziphosa ziye ngabantwana abazonjalo ngenye indlela abazali silo mlandu ngokuba sinanze abantwanethu kanti nasinga sibathiya sibe lephezulu ubantu esibathiye khona kuloku lelihle lomzali elikukhali elikhaliphileyo elikakhazilayo
hayi siyakuza kakhulu ubaba Ndlovu. So he says, you know, the problem is that some kids are now parents back home. You know, their parents are overseas and working, but the kids are alone. So to compensate for that gap, you know, parents end up sending lots of money to say, okay, I'm not there, but enjoy my money. So it's a compensatory way of doing things, right? So, and but it entices some kids to do other stuff, you know?
That's true.
Yes, so maybe just wrap up and...
Yes, since Nguaidia Kufamba, let me just go back to the issue of schools opening. Mr. Masaruri, we understand that your organization has a position with regards to its members. We understand that they are going to go back to work, but they are not going to be working. They will not be working. May you clarify on that? Hello, Mr. Masaraure.
Well, to my question, we have a regime that is determined to control labor rights. So they are using various tactics to harass and victimize our members. So we are inviting them to go back to work, but they will not be undertaking any duties. So for the first week, we are going to be using the week to mobilize and organize all the teachers. We are hoping that in the first 2 weeks, we'll be announcing dates for a full-blown strike. We are encouraging the parents to support us. We are encouraging the learners to support us because we cannot pretend to be teaching when we are not teaching. We don't want to try to normalize the abnormality. No one can sit on an empty stomach. You know, no one can sit in the class and their own kids to school. So we want to rectify this era now. We can only be rectified when the working class unites across the spectrum. So we are inviting the parents and the learners to support us. So the first week, we are sitting in after Friday. On Friday, we will be announcing the judge for a PA complete with a draw of our labor until our salaries are paid. They should be paid in United States dollars or a market equivalent so that we're pushing our members from the economy that of course creeps into our country. And we know that we are being told that we have to be patient, but we cannot share our lives to another day. We have to live our lives now. Our kids have to eat now. They have to go to school now.
Thank you so much, Mr. Masaraure Gibson.
Yeah, Baba Kaule, possibly not going to be possible. I'm not sure.
Abantwana bahambe esikolo, ababalisi bahambe esikolo bekwenza umsebenzi wesizwe, bayenza umsebenzi. Umbalisi vele yena Gibbs ungakhangela, umbalisi vele umsebenzi wakhe umbalisi fana nokuthi ngumfundisi ngoba usebenza ingilosi zikaNkulunkulu ezingalacala, ezingalani, ezimele ziyenzele ikusasa yazo engcono. UNkulunkulu uza wabonga abanye abantu abayenze okuhle. Ngokunjalo bakithi asisengenithi izinto akwazi into zilukhuni kodwa sinethemba lokuthi izinto zizalini kulukhuni siyavuma kodwa asambeni ababalisi izikolo azivule abantwana bahambe befunda konke lokhu okunye abantwana abanye ngathi bawoniwa abantwana bawoniwa ngabazali njengalokho kade sikhuluma ngovuvu lani abantwana abazali iyakhumbula vula ukunika isibonelo esiyisima esihle kakhulu yabona abantwana bakamgabe ngesikhathi sana babegida phezu kwezimoto abese-South Africa
ngayoyesiyabobona isikhathi
imali
eziningiimaliaengasakwazi
ukuthiabanokuthi baezi izinto ezinjengazenezi ezingalangqoni.
Thank you so much, Baba Kaule. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Sifiso Ndlovu, Zimta CEO, Mr. Obed Masarawole of ATUS, and Mr. Pilif Kaule, a ZANU-PF member. Signing off is Kip Sube in Washington, D.C. Till we meet again on Live Talk next time. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni, junga kande miri, nishitenda wa teri vose, wakwanisa upinda mchurongwa. Nemi mose, msina wakwanisa upinda mchurongwa, asina wa mshitera chirongwa. Tuetirambaya magati tigira, Studio 7, denyu, mora rashaganaka.